Gwedare wagare ava rangachimira sangano recommunities in action platform kana kuti CAPE vamato kuchivasa vati vatichisi varasa mhosva dzavanga vachipomera vagare ava zvaita kuti mutongi wedare avasunungure
kwedzi yati iyo haichaenderere mberi nekupresa macharges pane vagari vekwachikutuwa vandanganzimiririra vachiti ivo vari kutenderana nesu kuti isusu zvatikutaura kuti land iyoyo haisiri gazetted land saka ipapo mutongi apa mutongo wekuti sezvo state ichitenderana nazvo kuti haisiri designated state land saka zvoraita navo vachisina mhosva yavanayo nyaya yavo yabva yapera
vachivasa vati vagari ava ndevedzidzo remadzimambo aigara pamasvingo egreat zimbabwe emunhu mutapa nekudaro vakanga vasina mhosva nekuti vakagara munzvimbo yemadziteteguru avo kubva makore mazana matatu apfuura
abuda mudare tinozvitambira nekuti zvanga zviri pachena kuti vagari ava pavari kugara panhu pavakagara kubva kwemakore
chabhu kuchikutuva vahenry makusha avo vaitungamirira vagari ava vati
tisinozvitambira namaoko maviri vamutimba inyaya yakanaka zvikuru yatatenda mudare vanhu vose vafara vapendera aiwa tadzorebwa lendi yedu tapuwa lendi yedu tigare zvakanaka tichitendawo nai vatungamiriri wehurumende tovatenda chaizvo
vanoona nezvemabasa musangano recape vakudzai mushare vati dare vatura mutongo wakanaka uye rakoshesa kodzero dzevagari hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti rirase nyaya iyi kumatare asi kuchipinge kwamahachi kuri kuda kudzingwa vamwe vagari vanosvika mazana masere vekanzuru nehurumende havana kutumira zvapupu zvopa kuti nyaya iyi irambe ichienderera mberi mudunhu remasvingo vanhu vanosvika zviuru zvitatu vakasungwa muna ndira nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa paivhu rehurumende zvisiri pamutemo mhuri dzinosvika mazana matatu dzekwamunyokowere kuchipinge dziri kumiswawo pamberi pedare dzipomerwa mhosva yekuzvigarisa zvisiri pamutemo mhuri idzi dzinoti dzigere mumisha yemadzite teguru adzo vamwe vakawanda vakabatwa nemhosva kudare redzimhosva vakanzi vabve panzvimbo idzi dzavakanga vachigara kwemakore akawanda kunyanya avo vakatora mapurazi munguva yehondo yeminda muna 2000 asi pamutemo wenyika kurukota rezvematunhu vawinston chitando vanokwanisa kutora minda mushure mekutaura nemakanzuro ematunhu asi vachifanira kusuma vari kuda kudzingwa paine nguva sezvinodiwa nebumbiro remutemo bumbiro haibvumire kuti vanhu vadzingwe pasina mutongo wedare uye pasina imwe nzvimbo yavanoendeswa kungodzinga vanhu kunotyorawo zvibvumirano zveunited nations nechiafrican union ndakamira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba